vamando wanzira avo vakazvipira kumapurisa nezuro pavakapinda munyika vachibva mhiri kwemakungwa mushure mekunge mapurisa aratidza kuti ane nyaya dzaari kuferefeta dzine chekuita navo vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva mbiri dzekushandisa masimba avo zvisirizvo pavaiva gurukota rezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko muchuchisi wenyaya iyi vamichael chakandida vaudza dare kuti vamando wanzira vakapa basa kambani yanachipangamazano yemegawatt kuti itire kambani yenet one basa pasina kuonekwa kuti kambani iyi yainge yakakodzera here kana kuti kwete kuti iite basa kana kuti kuendwe kune inodaidzwa kuti tenda vachakandida vatiwo vamando wanzira vakatarisana zvakare nemhosva yekupa vaiva mubatsiri wavo kana kuti personal assistant varaymond chawanda chinembiri basa repamusoro muboard repost and telecommunications regulatory authority of zimbabwe vachityora mirau yekutongwa zvakanaka kwemakambani kana kuti corporate governance pamwe nezvakanga zvatarwa nedare remakurukota rimwe remagweta vamando wanzira vaselby wacha vaudza dare kuti havasi kufara kuti vamando wanzira vakaraiswa kukamba yematapi nezuro iyo yakashorwa kare nematare ayo akati kamba iyi haikodzere kuti ichengeterwe vasungwa nekusamira zvakanaka kwayakaita mashoko aya atsinhirwa nerimwe gweta ravamando wanzira vabrian hungwe vataura nestudio 7 papera dare
kumatapi inzvimbo inochengeterwa vasungwa iyo yakanzi nedare repamusoro romunonzimbavo rehigh court haisi nzvimbo yakanaka kugara vasungwa uyezve vasungwa vanogara vakamanikana kana vachinge vasvikako uyezve matoilets arimo mumatapi haasi anokwanisa kuti vanhu kana vachinge vapinda vanyatsogara nokurara zvakanaka sechidanho chakanga chatorwa nehigh court chakafanana naichocho zvabva zvashamisa kuona vamando wanzira vachinzi kwanzi vainge vanorarako vakarare usiku hwese vari ikoko
zvichitevera chikumbiro chasvitswa nemagweta vamando wanzira chekuti vapiwe mukana wekutonga vachibva kumba icho chisina kupikiswa nehurumende mutongi wedare vamishrod guvamombe vati vamando wanzira vabhadhare zviuru zviviri zvemadhora semari yechibatiso vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo vasiye pasipoti yavo kudare vasavhiringidzane nevafakazi vadomwa mudare uye kuti vasiye kudare magwaro emudziyo inokosha zviuru zana zvemadhora kuti vagokwanisa kutongwa vachibva kumba kwavo vahungwe vatiwo vane chivimbo chokuti vamando wanzira vachachenurwa nedare
ivo vari kutiko nyaya yavakatarisana navo inovashungurudza zvikuru pakuti havaoni mhosva chaya chaya vangadzi vakapara machajisi maviri avari kupomodzerawo haana udzamu haana uremu hwokuti anganyatsomira pamberi pedare redzimhosva mutongi wedzimhosva akati vamando wanzira apa makapara mhosva
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova gurukota rezvematunhu vasevhia kasukuwere avo vari kupomerwawo mhosva dzekushandisa masimba avo zvisirizvo pavaivayo muhurumende panyaya yekutengwa kwemastendi dzinosanganisira mukoma wemudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai grace mugabe amai shuvai junior gumbo chuma vanzi nedare nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa21 mbudzi vakasukuwere vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavaimbova gurukota rezvevechidiki pavanonzi vakapa basa kambani yebrainworks kuti imire pakati pehurumende nemakambani anochera zvicherwa akaita seunki mine nezimplus munhaurirano dzokuti makambani aya atevedzere mutemo waimbovapo kuendesa upfumi kuvatema pasina kuendwa kutenda asi vakasukuwere vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi vachiti zvose zvavakaita zvaive mugwara tichiri mumatare nyaya yanga iri mumatare zvakare nhasi mukuwasha wevaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasimba chikuore avo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapamba muzvare tsitsi dzakeyo avo vaive mushandi mukambani yezimbabwe airways iyo yavanoshandira vanzi vadzoke kudare musi wa14 zvita apo pachatanga kutongwa nyaya yavari kupomerwa iyi vachikore vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti muzvare zakeyo munhu ari kuvanemedzera mhosva yemanyepo nepamusana pekuti vakange vavadzinga basa mune imwewo nyaya mutongo panyaya iri kupomerwa muzvina bhizimusi ane mukurumbira vawiknel chivhayo yekushandisa mari inodarika mamiriyoni mashanu emadhora yaifanira kushandiswa muchirongwa chemagetsi ezuva kugwanda wanzi nedare uchaturwa nemusi wechina svondo runouya nyaya iyi iri kubatawo vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vasame undenge au vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avo zvisirizvo pakupa kambani yavachivhayo Intratech basa rekuita ongororo yechirongwa chemagetsi ezuva ichi kana kuti feasibility studies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.